Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho Shankara, Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho Shankara, Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho Shankara. Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho, Shiva Shiva Shambho, Shankara. Ganga Jatadhara, Gauri Manohara, Ganga Jatadhara, Gauri Manohara, Hara 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 Mahadeva, Hara 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 Mahadeva,
Hara 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 Mahadeva, Hara 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 Mahadeva,
Shiva Shiva Shambho. Shiva Shambho.